Kova kuna Lionel Messi kusika kuna Kylian Mbappe, Tidarika nepana Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski na Karim Benzema. Vatambi awa, vachange vari ku World Cup vakasakuvara mitambo isati yatanga sezvakaitika kune imwe shasha yemutambo uyu Sadio Mane ari kuenda asi akakuvara. Zuva nezuva vatambi ava vari kuonekwa vachiita zvidavado vakamirira zvikwata zvavo asi mutoro World Cup unenge wati kurei nekuti vanenge vakatakura zita nemureza wenyika dzavo. Vamwe vavo vachaita mukurumbira asi vamwe vavo vachaita mbiri yekukundikana kumakundano makuru aya. Vamwewo vakaita saErling Haaland weNorway, Mohamed Salah weEgypt, Riyad Mahrez wekuAlgeria vakatokundikana kare sezvo nyika dzavo dzichange dzisiko kuWorld Cup uku. Vamwewo vanenge Ngolo Kante weChelsea, Paul Pogba weJuventus vakaitawo munyama wekutadza kuenda kuWorld Cup uku nemhaka yekukuvara. Aimbove murairidzi weSeko Cement, Harare City wange neDynamos Big Boy Mawiwi anoti ino ndiyo nguva yaLionel Messi yekuratidza ushasha hwake muWorld Cup yake yekugumisira.
Lionel Messi ndirikutarisa kuti acharura nefomu yaari ne team spirit iri kuitika nevamwe wake uyezve ari kutamba kekupedzisira this World Cup semunhu ari kukurawo, saka ari kutamba neshungu chaizvo zvichiburikidza futi ne kuwana kwavakaita mukombe kuSouth America. Saka ndiwo mukomana wandirikutarisira kuti achasimudza timu.
Vaingove nyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti semaonero avo kune vatambi vatanhatu avo vanofunga kuti vachashura mare kumakundano aya. Asi vatamba ava havatanganisire Messi kana Neymar asi vechidiki saFil Foden.
Patina Mbappe mutambi muhombe, tozoya Vinicius Junior. Vinicius Junior kuti hei, pane mabasa ipapo. Kana iye son uyo kuTottenham, kana pane ari mufomu mumwe ndiye mumwe futi Pedri mumwe wekuti anogona kuvuta sei kutiitira mashura ikoko. Tisakangana Phil Foden then tozoti Jude Bellingham. Saka pane expane watanhatu iwavava ndikuona paine mabasa ipapo.
Danny Jim uyo akambotambira Arcadia United ne Black Aces ari mafungiro ake akasiyana nevamwe achiti Neymar weBrazil ndiye achatsura mare kumakwikwi aya.
Ende achaita play of the tournament kutarisira kuti ndi Neymar ndiye achaita play of the tournament bepa ndirikuisa mare yangu ipapo.
Tani Mpofu uyo akaenda nechikwata chema Warriors ku 2004 Africa Cup of Nations anoti Kevin De Bruyne anogona kuita zvidavado kumakundano aya. Asi kune vamwe vanoti Pedri weSpain, Christian Pulisic weUSA na Tafuso Kubo weJapan na Alfonso Davis weCanada vachadzoka kubva kumakundano aya vane mazita anorema kudarika zvavari. Pakapesira kuita makundano aya, Luka Modric weCroatia neReal Madrid ndiye mutambi akanzi agonesesa kudarika vatambi vese kana kuti Golden Ball Award pamakundano akaitirwa kuRussia muna 2018. Makundano eWorld Cup aya ari kutanga nemusi wesvondo pane mutambo pakati peQatar neEcuador. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.